Kurukotare zveutano vaObadhaya Moyo vakati vanhu makumi maviri nevashanu vanga vafa nechirwere chekorera. VaMoyo vakatiwo uwandu hwevabatwa nechirwere ichi hwasvika pavanhu zviuru zvitatu nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevana.
Nhasi taona kuti vanhu vafa vati kwirirei Bichana. Nhasi tafirwa nevanhu vanoita vana 4 people. Vabata chirwere vanosvika ku 699 cases. The total number yevanhu vafa yapa 25. Ndo number yacho tatine 21 nezuro, saka izvino tapa 25. Se vane chirwere yapa 3766.
VaMoyo vakataura mashoko aya nezuro apo vakange vachitambira rubatsiro rwekurwisa chirwere chekorera. VaMoyo vakati kunyange hazvo uwandu huri kukwirira, vane tarisiro yekuti hudzike munguva shoma shoma iri kutevera sezvo hurumende iri kutora matanho akasiyana siyana kupedza chirwere ichi.
Isu tirongotarisira kuti sekupinda kwatiri kuita tichigadzirisana nyaya, zvinhu zvichapedzisira zvaakudzikirawo. Chirwere chichadzikira sekuuya kwemvura yakanaka yatiri kubatsirwa kuwana ichi, sekuuya nekurapwa kwakanaka kwaakuitika nekuwana mishonga kwatiri kuita. Saka zvinhu zvinoitika izvozvo. Pamunotanga munoti muchakwira mozopedzisira maakudzikira. Ndozvatiri kutarisira kuti zviitike izvozvo.
VaMoyo vakatiwo hurumende iri kumisa kutengeswa kwezvinhu mumigwagwa muguta reHarare rese.
Saka panyaya yekutengesa chikafu, taona kuti panotengeserwa chikafu nemavhenda ndo panonyanya kubva chirwere, because vanenge vachishandisa mvura inenge ine chirwere, inenge ine utachiona nakudhara. Saka isu tiri kuti tinotenda mapurisa edu. Mapurisa atoenda kuGlenview, anoenda kubudiriro. Tinotenda mapurisa nekubatsira kwaaita. Komiti yedu yakakumbira kuti mapurisa atibatsire kutaurira mavhenda kuti vasatengesa chikafu kubudiriro nekuGlenview. Mapurisa taona kuti takatopinda kwese muHarare manje pane mavhenda muCentral Business District. Zvechokwadiwo zvinomeka sense kuti kana tichiti declare disaster muHarare, tochingokondrora zvese zvechikafu chinotengeswa nemavhenda Harare yacho yese.
Hurumende inoti iri kushanda pamwe chete nemakanzuru kuendesa mvura yakachena kunzvimbo dzine dambudziko rechirwere chekorera. Kambani yenhare mbozha yeEconet yapa rubatsiro rwemamiriyoni 10 emadhora, ukuwo Loto pasi pePresident's Fund yapa rubatsiro rwezana rezviuru zvemadhora iyo ichashandiswa mukurwisa korera. Kambani yedzimotikari yeQuest yapawo bazi rezveutano rori yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.